Hello, Zimbabwe. Welcome to Live Talk. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington. And I am your host, Evans Zininga. And today on Live Talk, we are discussing the SADC Anti-Sanctions Day that is commemorated every year on the 25th of October. But first, we begin our program by taking a look at what is happening here in the United States, where American women are poised to play a very important role in deciding the 2024 U.S. presidential election. In recent years, women have registered to vote and cast votes at higher rates than men. And in the 2020 election, female voters outnumbered male voters by several million. Although women are not a monolithic voting bloc, the trends favor one major party over the other. Heino Itzananguro is there in order to zama votero emadzimai mu America.
Kushanduka kwehuwandu hwevanhukadzi vanovhota kunogona kubatsira veDemocratic Party. Madzimai emuAmerica ari kutarisirwa kuti ave nevhoti yakakosha musarudzo yemutungamiri wenyika gore rino. Mumakore mashoma adarika, madzimai akawanda ainyoresa kuti avhote uye muna 2020 ainge akawanda kudarika varume nemamiriyoni akawanda. Madzimai anovhota musarudzo yemutungamiri wenyika anenge akawanda kudarika varume. Sangano reCenter for Women in American Politics rinoti madzimai akawanda anovhotera Democratic Party kwete Republican Party musarudzo yemutungamiri wenyika nguva dzose kubva muna 1992. Madzimai haangoendi kunovhota akawanda kudarika varume, asi anoraramawo kwemakore akawanda, zvichireva kuti anoramba wachivhota akawanda. Pachitariswa zvakabuda mukuverengwa kwevanhu, nyanzvi mukuverengwa kwevanhu nezvavanoita vaWilliam Frey vekuBrookings Institute vakaongorora mavhotero achaita madzimai gore rino. Bafrei vanoti zvinoratidza sekuti vakawanda vachavhotera bato reDemocratic Party. Izvi vanoti zviri kukonzerwa nekuti vavhoti vakawanda madzimai akadzidza. Madzimai asina kunyanya kuenderera mberi nedzidzo munhoroondo yeAmerica anowanzovhotera Republican Party musarudzo yemutungamiri wenyika, asi vangori zvikamu makumi mana kubva muzana zvevavhoti. Muna 2012, madzimai anoshanda aya ainge ari zvikamu makumi mashanu kubva muzana zvevavhoti. Muna 2012, madzimai echichena zvikamu makumi mana nezvisere kubva muzana asina kuenderera mberi nedzidzo ainge akanyoresa kuvhota, asi iko zvino zvikamu makumi matatu nezvisere pamadzimai ose vakanyoresa. Asi madzimai akadzidza anowanzovhotera Democratic Party uye uwandu uhu huri kuramba huchiwedzera. Muna 2012 aive zvikamu makumi maviri nezvitatu kubva muzana. Muna 2024 ave zvikamu makumi maviri nezvinomwe kubva muzana. Uwandu hwevavhoti vatema neverudzi rwechiHispanic huchingori humwe chete. Mumatunhu manomwe akakosha musarudzo, uwandu hwevachena vasina kuenderera mberi nechikoro hunodarika zvakanyanya uwandu hwevakaenderera mberi nechikoro. Asi kunyangwe hazvo mumatunhu aya uwandu hwemadzimai akaenda kuchikoro chepamusoro huri kuramba huchiwedzera, uwandu hwevasina kuenderera mberi nechikoro huri kudzikira. Pane vari kukwikwidzana ndiani ano kwanisa kuvhoterwa nemadzimai akawanda. Madzimai akaita kuti izwi ravo renzwikwe musarudzo dzepakati pegore dzakaitwa muna 2022. Varume vakavhotera Republican Party, asi vavhoti vechidiki kunyanya madzimai vhotera Democratic Party, nyaya yekuti madzimai apiwe kana kutete mvumo yekubvisa nhumbu zviri pamutemo ndiyo yakaita kuti madzimai echidiki akawanda aende kunovhota. Asi nyaya iyi yakakoshawo kumadzimai anotsigira Democratic Party ane makore anodarika makumi mashanu. Tinoona kudivi reDemocratic Party nyaya dzakaita sekuda kukanganisa utongo hwejekerere, kubvisa nhumbu, zvinhu zvakakosha zviri kupa kuti vanhu vati vari kuda kundovhota. Asi kune zvimwe zvekuti nyanzvi munyaya dzeuwandu hwevanhu hadzikwanisi kunyatsodorongodza. Semianzaniso, kuti mudzimai ari kukwikwidza ari mutema angaite here kuti madzimai akawanda avhote? Madzimai akadzidza muzvikoro zvepamusorosoro anowanzoenda kunovhota kudarika vasina kunyanya kuenderera mberi nedzidzo. Asi kana kuine ari kukwikwidza anenge achifarirwa, unozviona nekufarirwa kwacho. Nekuti pane mudzimai ari kukwikwidza, zvinogona kuti mamwe madzimai adiwo kuvhota. Musarudzo dzemuna 2020 madzimai madzimai zvikamu maviri makumi mashanu nezvitatu kubva muzana vakavhota. Asi mukupera kwazvo sesarudzo dzose anokunda ndeuya anenge aine vanhu vabuda neuwandu vachinomuvhotera.
Iyo yange iri tsananguro izere yemavhotero emadzimai munhoroondo yenyika yeAmerica. This week, the Voice of America is launching a series of stories on the 2024 presidential election. This edition of The Candidates focuses on the Republican nominee for Vice President J.D. Vance, and his small-town boy makes good story. Vance, whose family came from Kentucky, grew up in Ohio, graduated from an Ivy League law school, and rose to prominence after publishing his memoir, Hillbilly Elegy. Senior Washington correspondent Caroline Presutti takes a look at J.D. Vance's roots.
This isn't where he was born, but this is where J.D. Vance calls home, Jackson, Kentucky.
Now, when I proposed to my wife, I said, honey, I come with $120,000 worth of law school debt and a cemetery plot on a mountainside in eastern Kentucky.
Grandmother Bonnie Blanton Vance.
Vance's grandmother was known as Mama.
He always came down here with Mama, and she would bring him to the mountains to let him see what mountain life was, and he evidently liked it.
He was born in Middletown, Ohio, and raised mainly by his strict Mama, who cursed a lot and kept 19 loaded handguns in this house. With his stepfather's last name, J.D. Hamill won his first election, ironically as vice president of his Middletown High School class. He served as a Marine and then graduated summa cum laude from The Ohio State University. Then on to Yale, where Vance clicked with fellow law student Usha Chilakode, his future wife. College buddy James Imers knew them both.
I think she was able to channel some of that to J.D., really kind of help him decide what he wanted to do and help, you know, kind of shape his future path in general from law school.
Vance became known nationally through his 2016 bestseller-turned-movie, Hillbilly Elegy, about working-class America. It stars Glenn Close as a blunt mama to a young J.D.
But you got to decide you want to be somebody or not.
With the support of former President Donald Trump, J.D. Vance, the boy from Ohio who loves Kentucky, was elected as a senator from Ohio. And a quick 2 years later,
J.D. Vance to be the next vice president of the United States.
Trump chose Vance as his running mate, but he got off to a rough start, having previously called Trump, quote, reprehensible, and having claimed to be, quote, a never Trump guy. Now, as the nominee, Vance's policies reflect Trump's. And when asked, did the former president lose the 2020 election?
No. I think there are serious problems in 2020. So did Donald Trump lose the election? Not by the words that I would use.
Vance is hawkish on China and East Asia, opposes military aid to Ukraine, and...
Ma'am.
In answer to my question on the Israel-Hamas conflict,
Kamala Harris on the one hand says that she really cares about civilian casualties, and yet she refuses to give Israel the weapons that allow them to minimize civilian casualties.
Vance's hometown of Middletown is largely Trump country. Steve Dillman hired Vance for his first job at age 16.
I'm very proud of what he's accomplished, and to be a part of that, it makes me really feel good inside. This is a man that has come from McKinley Street, and now he could potentially be the vice president of the United States.
If elected, Vance at age 40 would become the third youngest vice president in history.
Let's get to work and make it happen.
Carolyn Presutti, VOA News.
Today, Zimbabwe joins the SADC region in the commemoration of the SADC Anti-Sanctions Day, marked annually on October 25, with calls for the removal of sanctions on Zimbabwe amplified in the region. Information Minister Mr. Jenfan Muswere this week said the country was ready for today's events. President Emmerson Mnangagwa delivered a national address as well as a statement on Anti-Sanctions Day in his capacity as SADC chairperson. The government claims that since these sanctions were imposed over 20 years ago, the country has lost over $40 billion in potential revenue and development assistance from multilateral lending institutions. The United States of America and Britain have both maintained that Zimbabwe is not under sanctions, but they imposed targeted sanctions on known individuals and entities involved in human rights violations and corruption. They say the country's economic troubles are not because of the said sanctions, but are a result of corruption and mismanagement of the economy. The U.S. says the sanctions are focused on holding corrupt individuals accountable. It emphasizes that only 11 individuals out of 16 million people are sanctioned under the Global Magnitsky Human Rights Accountability Act. The United Kingdom says only 4 individuals are on targeted sanctions because of their involvement in human rights abuses. Those who have remained on the sanctions list include President Mnangagwa, First Lady Auxilia Mnangagwa, Vice President Constantino Chiwenga, Cabinet Minister Owen Ncube, controversial businessman Kudakwashe Tagwire, and CIO Deputy Director Walter Tafumanei. Let's hear what President Mnangagwa said first.
It is the ordinary people, particularly the vulnerable, who bear the brunt of these heinous and inhuman measures, which also stifle economic and social progress in Zimbabwe. In solidarity, the SADC community together joins Zimbabwe in calling for the immediate and unconditional removal of these unwarranted and cruel sanctions, which violate the basic tenets of international law and the Charter of the United Nations.
That was President Emmerson Mnangagwa in his national address on the sanctions. A section of Zimbabweans today gathered outside the United States of America embassy in Harare protesting against the so-called targeted sanctions. Broad Alliance of Zimbabwe Against Sanctions Vice Chairperson Rachel Kamangia shared her sentiments.
Takaungana chete, tichema, tichaura nerurimi rumwe chete, rwokuti zvirango zveupfumi zvakatemerwa Zimbabwe naAmerica, ngazviende, ngazviende, ngazviende. Vanogoti ivo vanobvisa mashomanana, vachisiya mamwe avanaasirani, ngavabvise ese zvachose, tizive kuti zvirango zveupfumi zvakatemerwa Zimbabwe naAmerica, zvabva zvaenda.
Nekunzwisisa kwenyu zvakasara ndezvipi?
Zvakati wandei zvakasara. Zvokuti kana ndichitaura kudai, misodzi yangu inoita seinoda kudonha. Nekuti America is just a panisa 2,036 days. Varkura ambachete kufisa shirangu zvehupfumi. Nye maka yei. Varkuda kuti tisheme kusvikarini. Inga tauya tapfugama. Taka vatarisa kuti bvisai shirangu zvehupfumi. Havasi kuda kufisa. Saka isusu takazvipira kuti isusu hatidi. Kusvika vabvisa shirangu zvehupfumi. Zvavakatemera munyika yeZimbabwe.
Avo vange vari mutevedzeri wasachigaro wesangano reBroad Alliance of Zimbabwe Against Sanctions, amai Rachel Kamangia, vachitaura pamuzinda weAmerica nemutori wedu wenhau Costa Nkomo. Mumwe ataurawo ndevaimbove seneta uye gurukota rehurumende munguva yehurumende yemubatanidzwa pakati pezanupf neMDC, amai Sekai Holland, avo vakurudzira nhaurirano dzakasimba.
Position yangu ini as a torture survivor ndeyo kuti vanhu vese munyika dzese garai pasi mutaurirane mugadzirise nyaya dzenyu muri vanhu vamwe hatidi kuti titisusu kuAmerica vatiisira masanctions nokuti pano tiri kusunga vanhu. They are doing much more damage kwavo against our people. Vatisingatauri, zvisingatitsamwisi. Why?
zvakaita sezvipi
ku America hausi kutarisa my elections kutarufamba sei wait inini pano ndine paper randiri kushiya pano ndiri kuda kuti vanhu ve Broad Alliance vaverenge paper iri variite into ma weekly meetings avo vega nokuti yanyorwa nema Australian vakatarisa evidence based violation ziri kuitika kunyika dzavo on my human rights zvisingataurwi so isu hatinzwisisi kuti izvozvo zvinhu hazvitsamwisi vanhu muno
asika mumiriri weamerica mai Tremont vanyora nhasi kutindati
tiri kuda kutovaona
kune vanhu gumi neumwe
tiri kuda kutovaona ambassador ava and tino munhu pabhodh redu ari kutoita appointment and tiri kuda kutora vanhu veBroad Alliance tonogara pasi naambassador uyu neveku-EU neveku-Australia vese neveku-UK tinzwe kuti tavapa evidence yezviri kuitika muno vanozoti chii
amai Sekai Holland vachitaura naCosta Ngomo weStudio 7 vari muHarare. But the U.S. Embassy insists that these sanctions are not illegal.
But aren't sanctions illegal?
They are not. The U.S. sanctions prevent U.S. banks from offering personal banking services to 11 individuals, and they prevent those 11 from traveling to the United States. There is no law prohibiting countries from regulating their own banks and borders. The false accusations that the sanctions are illegal simply seek to distract and mislead. The United States has the right to protect its people and institutions from human rights abusers and corrupt individuals.
Now let's take a quick break and we will be right back. Stay tuned.
In times of change, when the world seems uncertain, and what we hear doesn't reflect what we see, we seek the truth. When we are told only part of the story, we lose trust. In moments of crisis, our dreams, hopes, and wishes for a better tomorrow depend on a free press. At Voice of America, we bring you the stories that people take risks to see. We connect the world and unite it with truth. At Voice of America, we show you the whole picture.
For those that have just joined us, please note that we are streaming live on our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. We are also live on YouTube, VOA Zimbabwe. Now to discuss this, we are joined by Mr. Masimba Mavaza, a ZANU-PF member and lawyer based in Britain, and North Dakota-based opposition politician, Mr. Tawanda Dzokora. Gentlemen, welcome to Live Talk.
Welcome,
Zimbabwe.
Thank you,
Mr.
Zimbabwe.
Your party is campaigning against sanctions. What does today mean to you?
Right. Today is a great day. It's a day when we are trying to make the world aware that the sanctions are actually destroying the people of Zimbabwe. Sanctions imposed on Zimbabwe have had far-reaching consequences affecting every citizen. And I've said, regardless of what political party that citizen might belong to or might be affiliated to, while the Western countries claim these sanctions are targeted, we do understand, as the people of Zimbabwe, that the reality on the ground tells a different story. The economic fallout has been devastating, with many companies shutting down or relocating to other countries, leading to the significant unemployment and impacting the entire Saudi region, and to make sure that, rather to prove that sanctions are actually not as targeted as they say. The United States today, the United States Embassy in Harare today, it paid Google to flood Zimpepa's news or websites with adverts to counter the live coverage of the anti-sanctions campaign spearheaded by President Mnangagwa in Blawai today. They've actually been saying that it is corruption, not sanctions, which is making Zimbabweans suffer. But the reality of the matter is that does not convince us, because the truth and what we are looking at is that unemployment and economic hardships have led to retrenchments, leaving many without means to support their families. Mm-hmm. Regional impact and the effect of the sanctions on the region are so inhumane. To be honest and real here, sanctions are actually as effective as if they've been put on each and every individual. Because if you sanction the head of state, the security officers, and the business people, you have literally sanctioned the whole country. So we suffer, and we are actually bleeding under the heavy grip of these sanctions. Mm-hmm. It is a shame. It is a shame that we have people like Zokora who believe that sanctions are necessary. The sanctions must be removed. The sanctions have been there for over 2 decades. No country can survive for such long under sanctions. Mm-hmm. We thank God for surviving, but we hope the sanctions will be removed. And the petition signed today would reach 1 million signatures, and probably some action will be taken.
Aha, Vadzokora Murukuvanzwa Vamavazavo, he is insisting on this sanctioned story, even though the United States government and Britain have both insisted that they have nothing sanctioned against the country of Zimbabwe, but individuals. What is your understanding of this, Vadzokora?
My understanding is that this is a useless day. And it's shameful that we have people like Dr. Mavaza coming here to defend a useless day like that. It's only Zimbabwe that is commemorating this day. They call it a SADC day for sanctions against Zimbabwe, but really no other SADC country is bothered to participate in this useless day, because they know the truth. They know that Zimbabwe is not under any sanctions. Zimbabwe right now, it is free to do any bilateral trade. In fact, bilateral trade between the United States, which Dr. Mavaza is accusing of imposing sanctions on Zimbabwe, has gone up by 20%. There is a lot of business going on between European countries, the United Kingdom, and Zimbabwe. Zimbabwe is free to engage in international trade everywhere, and it is doing that. Even now, it is conducting its own banking transactions. There is not even one international transaction that has been cancelled, allegedly, because of our sanctions. If it is there, Dr. Mavaza and ZANU-PF should come here and tell the people of Zimbabwe that there are no sanctions against Zimbabwe. In fact, and as a matter of fact, what we are seeing in Zimbabwe is a criminal enterprise that is run by Emmerson Mnangagwa, ZANU-PF, and people like Dr. Mavaza. Zimbabwe is suffering not because of sanctions, but because of the massive corruption that we see every day. We just need to stop the corrupt activities, and Zimbabwe will be back on track. There are no sanctions.
Mhm. Mabata nawo dzinopisa ndofunga vamavaza vari kutsva kuda kupindura. Vamavaza muri kunzwa pano patarwa nyaya yekunzi America ine vanhu 11 chete vari pamasanctions. Britain iri kunzi ine vanhu 4 chete vari pamasanctions. Ruzhinji rwese ru 16 million inozobatwa papi nenyaya idzi.
Vanhu vagumi nerimwe chete nemumwe chete. Kana vachinge vamwe vana vari kutaurwa nenyika mbiri idzi. Zvakafanana nekungoti bazi rabatwa engine asi masiti ese ari right saka bazi rokona kufamba arifambi kana engine yakabatwa batwa vanhu vakabatwa vakatemerwa zvirango vari kunzi they are targeted people ndivo vanhu vanoita kuti upfumi hwenyika huenderere mberi pachirungu tingatiwo zvara nhasi vazininga ranga rikuratidza kuti the unsuccessful campaign day it's actually leading it's showing it's highlighting the detrimental effects of these sanctions on ordinary Zimbabweans. The government had argued could my sanctions are they are illegal and have been used as a tool to undermine the Zimbabwean government and to set the Zimbabwean people against their own government. And yes,
mirai ndikubatei muromo vamavaza tinonzwa kuti USA ne Britain ndidzo dzimwe dzenyika dziri kubatsira Zimbabwe zvakanyanya izvozvi munyaya dzezveutano dzechikafu nezvimwe zvakawanda dzinozodzoka dzonzi ndidzo dziri kukonzera nhamo nekutambura kwevana veZimbabwe papi
zvakafanana nekuti munhu anenge akupa muchetura mushonga wekukuuraya obva akuzora mafuta makumbo kuti ndindikukuzora mafuta saringa kukuuraya pati ndovari kuti vhiringidza nekuti kana vakabata musoro weupfumi hwenyika watinoti ikonomi yedu vakarohwa nemasanctions zvimwe zvavanenge vaita hazvina zvazvinobatsira haungandidira mvura obva wandipa umbrella kuti ndindakakupa umbrella umbrella iri kutozouya isatota kare saka masanctions kana achinge asina chaanoba asingakwadzi vana vezimbabwe vadi kuhwadzisa vaone kuti Zimbabwe haibudirire here saka masanctions aripo and ari kutokuwadza
regai vadzokora vapindure mune mhinduro irapo vadzokora pane zviri kutaurwa namavaza izvi
hapana chekupindura kupindurwa vakapindurwa naauditor general wavo auditor general anoshandira hurumende na prosecutor general vose vakataura kuti Zimbabwe iri kuluza $1.8 billion annually due to corruption ndozviri kuuraya Zimbabwe izvozvi kana vamavaza vachiziva zvavari kutaura ipapa ngavatitaurire kuti how many billions has Zimbabwe lost because of the so-called sanctions. We know that the government has acknowledged that $1.8 billion is going down the drain because of corruption. Saka ndozvatiri kuziva izvozvo zvekuti kune masanctions zvavari kutaura zvekuti maindividuals hakuna what the American government is simply doing is protecting its own interest as a sovereign country because they can't allow someone who is a convicted criminal, who is a convicted fraudster in Zimbabwe to enter the United States and conduct financial transactions. They have a right to protect their nation, just like Zimbabwe has a right to prohibit certain individuals to come into Zimbabwe. And
tine nguva shoma nhasi regai titi vamavaza vadzoke zvakare muchipendera vamavaza munguva pfupi tanzwa amai Holland vachiti panoda nhaurirano apa inobuda here nhaurirano panyaya idzi
vanofanira kuita 1 minute ndofanira kuwana 1 minute yangu
itii gaga vamavaza
nhaurirano inofanira kubuda nekuti zvinhu zvese zvinoparega kutaurirana uye zvinoda kuti vadzokera vazive kuti kana chairman weSADC nhasi ataurawo akamirira Zimbabwe zvazongonakawo hazvo kuti chairman weSADC abva aitawo zvakare mutungamiriri wenyika yeZimbabwe but ndoda kuti muzive kuti SADC nemutungamiri wayo vari kutsigira kuti Zimbabwe ibviswe pazvirango
zveregai vadzokora vapendere vadzokora chipenderaiwo tipete
Zimbabwe only needs to do 3 things promote good governance stop human rights abuses and also adopt a truly zero tolerance to corruption and also respect property rights and also promote international investment and Zimbabwe will be back on track. Zvemasanctions zvavari kutaura
izvi tinokutendai gentlemen both of you for being on the show much limited time today but we appreciate you and our viewers and listeners we thank you as well signing off in Washington I am Evans Zininga